vanogara kucommunity inondikashisha yakaganurana nembatisa donagel pati vana ava vaitamba nekuti hekta yacho naikatogadzirwa nemugwagwa nekuti kubvana kana achitamba mukangokrosa dai watova mugamepark vana vakatamba then iye ndobva angoramba achifamba vamwe vacho vakadzokera kumba nokudaro akafamba kwakubva arasika direction yekuti adzokere kumba nokudaro akagara musango mumatuta dzonhamu neshumba dzinodya vanhu nedzimwe mhuka dzakaitisisa dzakafanana nenzou nemapere for mazuva mashanu arimoyo mumusango imomo
airarama sei kwemazuva mashanu aya
mukutaura kwake akaatinge achidya zvicherwa zvemusango zvakafanana netambatsi nhengeni netsvanza mafuruta akadaro anowanikwa musango uye mvura yekunwa akaita zviya zvekufuita zvemufuku kuchera papariverbed achimwa mvura mwana iyeye so mazuva mashanu uye ainzi aigara ari kuti aigara pamatombo ndopaakawanikwa matombo musango katikati mukumazandezivhani kumatusadona achigara ipapo
urongwa hwekumutsvaga waifamba sei pamazuva amashanu aya
community yakabatana nemapark rangers reafrica park ava tinotenda chose community pavakaona kuti mwana ashaika vakatangokurudza ngoma usiku sezvatinoziva ngoma iform of community tine taishandisa kare so usiku ngoma inoenda kure vaitarisiro kuti akanzwa ngoma usiku anobva akwanisa kuteerera direction yekukubva ngoma oziva kuti then also veafrica park magame range aya vakange vachimutsvagawo nevamwe vanhu vecommunity vachitsvaga vachipinda musango vachitsvaga mwana asi mukumutsvaga umu mazuva mashanu ese aya havana kukwanisa kumona asi nezuva rekupedzisera pane area yavakazosvika vepark vemagame ranger nemotikari yavo vanonziwo pavakapfuura kudai mwana uyo anofanira kunge akanzwa saund yemotikari ndobva amanya achiita seanoenda nekwaaifungidzira kuti yabva so paakazonosvika ikoko akapfushika motikari yakura akatoona masimba ayo kudai so so paakasvika parodhi itoteo temapaki toti akaona motikari yaenda akabva adzokera musango paanga ari so lucky enough vemapaki ranger vaya vakadzoka nesemu rodhi yavakashandisa iyoyo ndo rombo rakanaka rakaita mwanawo so pavakadzoka mapaki ranger vakabva vaona kaarea pacho ipapo paine masimba anoratidza kuti ndeyemunhu vakabva vamisa motikari ndobva vatanga kusvaga paarea ipapo ndobva vakwanisa kumuwana
hapana here zvipuka izvo zvino zvamati zvinorura mumusango iri zvakamukanganisawo pamazuva mashanu aya
mukutaura kwaari kuita kuti hapana zvipuka zvakamukanganisa asi aizvinzwa kwaita zveshumba shumba aidzinzwa dzichihonyera usiku hwese uye aitiwo paanga ari pacho papaitopfuura nenzou nzou dzakawanda asi nekuti akanga awana nzvimbo iri neche pamusoro panenge pamatombo ine pakakwirira zvishoma saka dzaifamba zvishongo dziri muzasi asi aiti usiku mazuva ese ainzwa mapere kuchema usiku idzo shumba dzichema nekupfuura achidziona neidzo nzou
utano hwake hwakamira sei pari zvino
pari zvino paakazowanikwa anga afreyo so paakazotorwa akatozotorwa akanoiswa padripu